mhlangano wekwamutare kusakuba wafamba mushe stadium yanga yakazara vanhu vese vakapfeka yelo. Nyaya yanga ichitaurwa nemukuru inyaya yekuti tofamba sei kumabielection nekuti tointroducea yelo kuvanhu vekumanikaland. Saka tinotenda kwazvo vagari vemukwamutare nekumira nenyaya yesanduko nekuti visa wainagura urali. Saka vanhu vauya kuratidza kuti vatotsigira mutsangano wavo nekuti mutsangano ndewemacitizen unodraivhwa nekushepa nekukoordinatwa nemacitizen. Tiri kutogadzirira kuti mangwana kumasvingo timeke shuwa kuti chirongwa chedu chinobuda because tapiwa clearance nehighcourt yekumasvingo.
Hamuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe vezanu pf munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
Zanu pf yatira kuunza marori emapurisa kuti aintimidete vanhu. Zanu pf yamisa mazuko kuti asatakure vanhu kubva kumalocation. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana ekuti atakure vanhu but tinoda kuti mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti ekumiswa kwepublic transport inoita kuti vanhu vafambe netsoka asi hatisi chii chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu vezvanu vasina kubhadhara. Isu tiri kusvika aite dandoa business kutakura vanhu vachivaendesa kubva kutaun nekudzokera kumacommunities semagari vanogara vachiita maspaisi.
Tichitarisa musangano wenyu wamuri kuita mangwana wekumasvingo zvii zvikuru zvamungatarisira?
Kumasvingo takatarisira kuti tisangane nevanhu vemasvingo kuti taure nyaya yemovement idzva yemacitizen uye titaure nyaya yebielection riri kuuya ratakatarisana naro nekuti tiri kutarisa masvingo sezvo iri predominantly rural kuti vanhu vachiuya tichitaura nyaya kuti tichaita sei mastrike kuti tihwine.
Totarisawo mune remangwana sarudzo dzava kusvika zvii zvamunotarisira sebato?
Tokutarisira kuti vanhu vachabuda kunovhota makandidate atinawo akabva kumacommunities macouncillors nemamp ecitizens coalition. Tokutarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu hwavo kuti vanovhota nenyaya yekuti ndokutanga kwatiri kuita kufoma government idzva. Tinotanga nekudeploy vanhu vedu kuti vaende kuparliament tichigadzirira kutiende muelection ra-2023.
Vachamisa vatiwo nenyaya yekusungwa kwavamadzibaba veshanduko vagodfrey karembera.
Vachasa vataura nyaya yekuti hatitarisiri kuti munyika muve neviolence. Zanu pf inofanira kuziva kuti vamunangagwa vane constitutional obligation yekumeka vacho kuti munyika munoita urunyararo. Hatitarisiri kuti zanu pf yokoti vachiita zvavari kuita vachiharasa nekuintimidata nekutora mayunifomu emapurisa vachirova maactivist nekuti maelections anoinvita competition.